misoro yenhau dzanhasi chitatu chikunguru 18 2018. Muri kuiverengerwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kugoromonzi West vaLuke Tamborinyoka vanoti vatsigiri vavo vari kuchichidzirwa nemauto pamwe nevaimbove varwiri vehondo yerusununguko. Vaimbove nhengo yezanu PF Dr. Godfrey Gandawa, avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiririri wemagunje vakazvimiririra, vanoti havafi vakavhotera mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica muzvare chioniso Annie McCullers vokwikwidza vakazvimirira musarudzo yeZengeza West. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vopinda mudunhu regutu mumasvingo vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevarayiridzi paCelebration Center muHarare muchirongwa cheLive Talk na8 PM. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzesarudzo muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz. Pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.